kuuya kwemukuru wenyika yeAmerica waBiden nemudzimai wavo chiratidzo chinoratidza kukosha, chinoratidza kusimba kweumambo vamambokadzi Elizabeth, kuti vakanga vari munhu ane kutonga kunozivikanwa pasi rese. Havasi vaBiden vega vauya, kwauya vazhinji, madzimambo nemapurezidhendi nemaprime minista nyika dzakawanda vari kuuya, Europe yese vakanyoresa kuti madzimambo avo ari kuuya. Saka zvinobva zvaratidza kuti kune kukudzwa kana kuremekedzwa kukuru kunoitwa mambokadzi. Paita yatingati record funeral, zvoreva kuti it's a history breaking, yekuti for the first time mambo wenyika anounganirwa nemadzimambo enyika dzese kuzochema nekunyaradzana naye.
Kushanya kwavaBiden uku kunoratidza zvakadii kukosha kwekudyidzana kweAmerica kana ukama hweAmerica neBritain.
Tinoona kuti kudyidzana kweBritain neAmerica kuri pamberi, vakabatana zvisingaiti. Saka America inotoratidza kuchema kwayo nekutumira mutungamiri wayo wenyika. Ndo another level yekudanana neyekuwirirana pakati peAmerica neBritain. Ende zvoratidza zvakare kuti mambokadzi Elizabeth vakanga vari mambokadzi anodiwa nevanhu vakawanda, nevatungamiriri venyika dzakawanda. Saka muchidimbu tinongoti uya kwaPresident Biden kuzobata maoko amambokadzi nekuona vachivigwa muSt Andrews Church, chinhu chikuru chinoratidza kuti America neBritain vane ukama hwemandororokwati husingatsautswe nerufu, husingatsautswe nekutukana, unoramba hwakabatana.
Tiri kuonawo kuti pakukokwa kwaitwa vatungamiri venyika dzepasi rose pamwe nevatungamiri vehurumende dzepasi rose, pakokwawo nevanji vekuSaudi Arabia, Crown Prince Mohammed bin Salman, vanofungidzirwa kuti vane chekuita nekuurayiwa kwakaitwa mutori wenhau Jamal Khashoggi muna 2018. Zvinokanganisawo zvakadii kana kusvibisa zvakadii zita nechimiro cheBritain kana kuti mhuri yeumambo nekukoka kwavaita munhu iyeyi?
Chekutanga, vanhu vakadzwisisa kuti mhuri yeumambo inozvitiyo haina utongero wenyika hwainoita, haiite zvematongero enyika, inongoenda zvevhu nekurarama nekugasana kwevanhu. Saka haina vaingati uyu ndiye muvengi wangu, haina vaingati uyu ndiye shamwari yangu ipedyo. Mutungamiriri kana kuti mambokadzi weBritain Elizabeth II aiva munhu anorwira kubatana kwenyika dzese. Saka kukoka vanoshorwa nevanoshoreka kuti vauye kuzochema naye, kubatanidza nyika dzese, vanoremekedzwa, vanodikanwa, vanoshorwa nevanoshoreka kuti vasangane pamwe chete.
Asi Dr. Mavaza, tiri kuona kuti mhuri iyoyo haina kukoka mutungamiri weRussia, haina kukoka mutungamiri weBelarus, haina kukoka mutungamiri weSyria, mutungamiri weAfghanistan nemutungamiri weVenezuela. Sei muri kuti havaite zvematongerwo enyika? Tinoona kuti havana kukoka nyika dzisingadyidzana neBritain.
Chekutanga ndechekuti mutungamiriri wenyika yeRussia vaPutin vakatumira mashoko avo enyaradzo ekuchema mambokadzi. Asi kunyange davakakokwa kana kuti vasina, vanga vasiri kuuya nekuti pane mvonga mupopoto mupopoto nedzvitsviri zvitororo riri pakati peRussia nenyika dzose dzemuEurope. Saka tinangoti nemamwe mazwi technically vari muhondo. Saka zvanga zvisingaitsi, nobody would guarantee safety yavaPutin davanga vari kuuya kuno kuEngland. Saka naizvozvo it's a diplomatic withdrawal yekuti hatikwanise kukokai. Kana iwo vachida kuuya vakasununguka kuuya, ngekuti kunhava hakuko munhu kunze kwekungoitira kungoti vakuru venyika kuitira security yavo.
Tinoonawo kuti mutungamiri weZimbabwe vaEmerson Mnangagwa vari kumirirwa kurufu irworwo negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava. Zvakakoshawo zvakadii kuvepo kwavaShava vachimirira vaMnangagwa?
Zvinongoratidza ukama hwenyika yedu yeZimbabwe neukama hwedzimwe nyika, uyezve makaziva kuti yatingati slogan kana kuti theme kana kuti chitauriso chavaMnangagwa changa chiri chekuti re-engagement, tidzokorodzane, tibatane nevatanga tisawirane navo kuwirirana patsva. Kudaidzwa kwavaMnangagwa vakazokumbira gurukota ravo rezvekuti zvenyika vaShava kuti vauye, chikonzero chakaita kuti mutungamiri atumire vaFrederick Shava kuti vauye kuzobata maoko. VaMnangagwa havana kurambidzwa kuuya kuzobata maoko, asi vari kuuya kuAmerica svondo rino kuUnited Nations General Assembly